manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 5/2024 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Basa rekununura vashandi gumi nemumwe vakadhirikirwa nemugodhi weRed Wing kupenda longa kuManicaland nezuro rinonzi richiri kuenderera mberi. Mitero mitsva yemari dzekuripira pamatollgate yakadzikwa mubhajeti regore rino ra 2024 inotanga kushanda nhasi veruzhinji vachichema-chema nekukwira kwemitero iyi. Kutongwa kwenhengo yeCCC vaJob Scholar pamusha yavari kupomerwa yekushambadza manyepo kunotanga mudare raMagistrate muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Basa rekununura vashandi gumi nemumwe vakadhirikirwa nemugodhi wegoridhe weRed Wing Mine kupenda longa mudunhu reManicaland rinonzi richiri kuenderera mberi chikwata chiri kununura vashandi ava chichinzi chakundikana zvakare kupinda mugodhi uyu nhasi nekuda kwekusagadzikana kwevhu remumugodhi. Chikwata ichi chinonzi chazivisa kuti chave kutanga chatsigira ivhu remwena wekupinda nawo mumugodhi uyu kuitira kuti risarambe richiwondomoka. Basa rinonzi rinotoda zuva rose kuita kuti ringe richikwanisa kuti vange vachikwanisa kusvika kune vashandi ava avo vanotarisirwa kuti vari mamita makumi mashanu pasi pevhu. Mugodhi weRed Wing uyo unonzi ndewenhengo yeZANU PF vari mumiriri wemabvuku Tafara muParamende vasikotisa kupwanya unonzi uri pasi pekambani yeMetal and Gold Zimbabwe zvakare. Takundikana kubata veMetal and Gold sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi nezuro kambani iyi yakaburitsa mashoko kuvatori venhau ichiti vashandi vayo vanonunura vanhu munjodzi vari kuedza zvose zvavanogona kununura vashandi ava asi basa iri riri kunonotswa nekusagadzikana kwevhu remumugodhi. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kuna vasakupwanya avo takatumira mibvunzo yedu nezuro asi nanhasi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Tabata mutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vemumigodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vakurebwa Javangwe Nomboka kuti tinzwe zvatora nzvimbo nhasi.
Urongwa hwokunurwa kwevashandi vakadhirikirwa nomugodhi kuManicaland hapana chatichachinja parizvino painformation yandiinayo, asi vanhu vari mubishi kuedza kuti vabatsiridze kuti vamwe vedu vakasangana nedambudziko rekurwa kumugodhi ava vakwanise kuvhukunyurwa vayamurike vanoenda kuchipatara vachienda kuchipatara vanonge va katadza kuraramawo pachitiko ichochi vozikamwa kuti ngana nangana ndo zvichiripo parizvino.
Tiri kuona kuti razuva repiri pasina chati chabuda chinobatika, munoti sesangano nenyaya
iyi? Tangatichitarisira kuti vakuru vakuru vehurumende vaitotumira zvese zvinokwanisira kubatsira vashandi kuti vavhukunurwe vawanikwe vari vapenyu vabatsirike nenguva, asi tiri kuona kuti hurumende yedu kunyange neivo vene vemugodhi wacho vaona rebhosa kupwanya havana chidokwadokwa chekumhanyira vashandi vavo.
Tinonzwa kuti mugodhi uyu wakambenge wamiswa kushanda neema, wakazovhurwa sei? Zvakava zvamboita kuti umiswe zvakava zvagadziriswa here?
Chokwadi mugodhi uyu wakamiswa neema. Asi danho rakazotorwa naonarebo Scott nemanagement yavo kuvhura mugodhi uyu. Hatisati tawana information izere yekuti zvakaitwa zviri pamutemo here chii chavakanga vachiti vagadzirisa.
Tichiona kuti tsaona dzemumigodhi dziri kuramba dzichiitika, munoona remangwana remumigodhi rakamira sei kuvashandi?
Remangwana revashandi vemumigodhi harina kujeka zvachose, nekuti maemployers edu anopuwa gwara rekufamba naro neministry of mines. Vadaro vanenge vachishandisa connection power, havachatarisi zvavanoudzwa kana nana ema kana nesu vamiriri vevashandi. Maadvices atinovaudza kuti uyu mugodhi uyu dai madai dai madai havazviteereri, nekuti vanenge vapuwa go ahead yekumaina nevaridzi kana kuti nevebandiko rekucherwa kwezvicherwa zvemumugodhi.
Matanho aapiwa muchatora sesangano kuonawo kuti mashandiro evashandi kana enhengo dzenyu akachengetedzeka mumigodhi?
Tichafamba migodhi yose kure rino, ndichaisa timu mukota ino yekutanga, ndichafamba migodhi yose ichitungamirwa nasafety officer wedu weunion, vachiongorora kuti migodhi pairi kuoparata iri kuteera here kodzero dzevashandi, iri kugadzira here hwaro hwekuti mushandi ashande agobuda ari safe.
Vanga vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vemumigodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe, vakurebwa Jabangwe Nomboka, vari parunhare neStudio 7 kuMhondorongezi.
The Voice of America.
Kutongwa kwenhengo yeCCC vaJob Scala pamhosva yavari kupomerwa yekushambadza manyepo kunonzi kwatanga nhasi mudare raMagistrate muHarare. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi ari zvakare atingati witness panyaya iyi, achinzi akundikana kupa umbowo unoroverera vaScala nemhosva. VaScala vakasungwa muna 2022 uye vave nemazuva anoda kusvika kumakore maviri vari mujeri reChikurubhi Maximum Prison. Mari dzakaziviswa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube mubhajeti regore rino ra 2024 dzema toll gate dzatanga kushanda nhasi sezvazviviswa neZinara. Vedzimotokari vanoshandisa migwagwa mikuru iri kunzi neZinara Premium Roads yakaita seHarare Bait Bridge nePlumtree Mutare kutanga nhasi vave kubhadhara mitero yakapetwa kazana kubva muzana kana kuti 100% kuchitiwo mimwe migwagwa mitero ichikwidzwa zvakapetwa makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50%. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kuyambira kuti kukwidzwa kwemitero iyi kuchaitawo kuti mitengo yezvinhu zvakawanda ikwire munyika. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kupomerawo hurumende yeZANU-PF mhosva yekuita zveuori ichitadza kugadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi, izvo zviri kuzosvitsa pakuti varombo varambe vachikamwa. Taedza kubata mushandi mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira, asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Asi nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vaJoseph Chuma vaudza Studio 7 kuti bato ravo aripindire mukushandiswa kwemari dzehurumende. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weCCC vaPromise Mukwananzi kuti tinzwe zviri kunyunyutwa nebato ravo.
Zvatiri kunyanyochema nazvo mubhajeti iri inyaya yemitengo yakwira zvekuti vanhu vedu veZimbabwe vanotambira mari shoma, vanotambira maRTGS havakwanisi kunge vachizvitenga. Ukatarisa kuti $4 kurehwa iyoyo ukaipidigura kuisa kumaRTGS imari inoshamisa, vashoma vanokwanisa kuti vaibate munyika yeZimbabwe. Pamusoro paizvozvo tinoona kuti hurumende yavamunangagwa iripo isiri pamutemo iyi iri kuenderera mberi nenyaya yekutora mari kuvanhu zvakanyanya, kudzvanya vanhu zviya zviya kuita kuyamwa vanhu zvatiri kuona zvichiitika panhau dzemataxi, nhau dzematoget, dzidzo dzatiri kutaura nedzimwe dzakasiyana siyana. Zvinoratidza kuti chihurumende chisina kana hanya nevanhu.
Tiri kuona kuti bhajeti iri rakapasiswa muna 2023, asi imi sebato mave kunyunyuta nhasi patanga kushanda mari dzemitero idzi. Sei makatadza kunyunyuta kana kuramba pakaparurwa bhajeti?
Hatina kutanga kunyunyuta nhasi, takataura nhau iyi ikataugwa nevamiriri vedu vemuparamende kuti zviri kuita hazvina kunaka. Asi hurumende iyi ihurumende isingateedzeri mutemo, haiteedzeri zveparamendi. Zvinenge zvapasiswa namunangagwa namuturi ncuve zvinongoendeswa zvichingopfuudzwa mutemo yechidamburwa zvichiiswa panzvimbo. Ndo zvakaitika. Takataura kubudget planning, MPs edu akanga ariko achitaura kuti aiwa izvi hazviiti. Tikataurawo mune zvakawanda kuti nhoo zviri kuitwa hazviiti, asi vanenge vakaisa zvitanda munzeve nenhau yemakaro nenhau yekuda kusveta ropa muvanhu kuti ivo vega vadye vasiye vanhu vese vemuzimbabwe vari panzara.
Mune matanha muchatorawo here sebato kuratidza kunyunyuta kwenyu uku?
Isusu hatina matanha akawanda atinotora. Takatotaura tikati aiwa zviri kuitwa izvi hazvifaniri kunge zvichiitwa. It is now up to vanhu vemuzimbabwe kuti vamirewo vachitaura kuti aiwa mitengo iri kuiswa haisi pamutemo, mitengo iri kuiswa haisi kuirana nezviri munyika. Vana vezimbabwe vanofanira kuti vazvirambe izvi, vachinyora mapetisheni, vachitaura maredhiyo, vachiita zvese zvinobvumirwa nebumbiro remutemo kuti vaite kuratidzira hurumende yezanupf kuti zvavari kuita zvekubira vanhu mari hazvisiri izvo zviri kudiwa munyika. Vanhu havachagoni kutengesa, munhu wese akunzi anofanira kuita tax clearance, nyange mainformal sector, nyange kasmall business anofanira kubhadhara tax. Asi hurumende yacho haina mafacilities yaiti yaisira vanhu kuti vabhadhare, kuti tax yavo vanenge vachibhadhara, kana infrastructure yekuti vabhenefite. Saka zvese izvi vanhu vezimbabwe tiri kuvakurudzira kuti vazvirambe, varambe kubhadhara mitero isina maturo, varambe kubhadhara mari dzinoda kubiwa namutuli, vatama petitions, vaite zvese zvavanokwanisa zviri pasi pebumbiro nemutemo wenyika kuratidzira hurumende kuti zvairi kuita sandizvo zvinofanira kunge zvichiitwa nehurumende. Hurumende inofanira kunge ichibetsera vanhu, ichirerutsira vanhu, iri pro-poor government. Asi tine hurumende kutoratidza kuti toda kutoomesera vana vezimbabwe, ruzhinji rwezimbabwe rusina mari nemikana nemabasa anoita kuti vakwanise kubhadhara mari dzekudaidziro.
Vanga vari mutauriri webato reCCC vaPromise Mukwananzi vari parunare muHarare neStudio 7. Gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika, vaAntony Blinken vari kutarisirwa kusvika kuMiddle East nhasi murwendo rwavo rweChina mudunhu iri kubva zvatanga hondo pakati peIsrael neHamas musi wa7 gumi guru. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika rakazivisa nezuro kuti chinangwa cherwendo rwavaBlinken ndechekuona kuti Gaza ingazochengetedzwa sei kana hondo yapera. VaBlinken vachasimbisawo kurudziro yekuwedzerwa kwerubatsiro muGaza. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica razivisa kuti parwendo rwavo rwesvondo rose vaBlinken vachashanyira Israel, West Bank, Turkey, Greece, Jordan, Qatar, United Arab Emirates, Saudi Arabia neEgypt. Mazana ezviuru zvevanhu vemuPalestine zvakatama kubva mudunhu rekuchamhembe kweGaza, uko vakawanda vakamanikidzwa kurarama muurombo vasina mukana wekuwana mvura yakachena, zvekudya kana zvimbuzi zvinoshanda. Israel inonzi yaenderera mberi ichikanda mabhambu usiku hwese kuchamhembe kweGaza munzvimbo dzinoti Khan Yunis neRafah uyewo pakati peGaza. Sangano renhau reAFP rinoti mauto eIsrael abhomba nzvimbo dzinodarika zana dzinosanganisira dzanga dzine varwi veHamas, dzanga dzichishandiswa kukanda zvombo zvemarocket pamwe nedzinochengeterwa zvombo. Bazi rezveutano muGaza iro rinodyidzana neHamas rinoti vanhu vanodarika zviuru 22 vaurayiwa kubva zvatanga hondo iyi. Israel inotiwo vanhu 120 ndinodzokorora, Israel inotiwo vanhu chiuru ne200 vakaurayiwa kubva zvatanga hondo iyi. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanoti zvakakosha kuti vagari vari munzvimbo dzakadai sekuwadzana nebudiriro idzo dzinogara dzichisangana nematambudziko emafashamu vava nerutsigiro kubva kuhurumende. Vashumba vanoti izvi zvakakosha sezvo vazhinji vevanhu vari munzvimbo idzi vakatengeserwa pekugara nemakoronyera vaiziva kuti nzvimbo inonyudza nemvura kana kwanaya. Kanzuro yeHarare yazivisa kuti pari kutariswa kuti pachaita rimwe dambudziko zvakare munguva pfupi inotevera kana kwakanaya munzvimbo idzi. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vari kukurudzira vagari vemunzvimbo idzi kuti vaende kunzvimbo dzakakwirira uye kuti vaende kune dzimwe nzvimbo dzekanzuru kuitira kuti vasatarisa nezvakare nedambudziko remafashamu kana rasvika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navashumba pamusoro pedambudziko iri.
Kemakore anodarika gumi muHarare manga muchiitwa vanhu vachiita donga vashonga mawetlands achitengeswa nemaland barons neavo vanhu vanozviti maland barons vachizviita zvakare vatungamiri vekumapato ematongerwo enyika. Tikatarisa kumapadhoki kunonzi kumapadhoki tichipinda nekunana Korobra kuwadzana tinoona kuti kune waimbowewa miriri musaramenge tine mamwe macancelors tine maofficials anotozivikanwa kuti aitotengesera vanhu kuuya kwemvura yakawanda kuri kuitika mugore rino. Kuenderera mberi kwematambudziko agara ari kuramba ariko sizeni yega yega pakunonaya vanhu ivavo vari kutengeserwa munzvimbo zvingabvumiki kuwakwa hatinyuri kuti mawetlands wanhu ivavo dzimba dzavo dzinozara nemvura.
Semaonero enyu, chii chiri kukonzera dambudziko iri?
Chiri kuitika ndechekuti maland barons aya paanotengesera vanhu matengo vanochimbidza kuvaudza kuti vawake nekukasika kuitira kuti vashandise section 74 yeconstitution iyo inoti munhu haagoni kubviswa paanenge achigara kana kupadzirwa chiwakwa chaanenge awaka pasina court order. Saka maland barons nemaofficials ekanzuru nevamwe vose vari kuita zveuori hwekutengeswa kwemastatement kana kuti council land vanozivisisa section iyoyo yeconstitution. Saka vari kuwakira mumawetlands tichoziva kuti zviri kunze kwemutemo.
Mataura imi kuti pane vanonzi maland barons vanoshanda sei vanava uyezve sei vasiri kuwanikwa ivo vachisungwa nemapurisa kana kuti nehurumende ichivamisa kuti vaite zvavari kuita izvi?
Hurumende painoti kana nekanzuro painoti tiri kuda kubvisa vanhu tinovagadzike kana kuti panzvimbo kuti vabatirwe. Machairperson emacooperatives kunyanya kubudiriro vari kutowana kurarama kubudikidza nevanhu vari kutambudzika ivava. Vanovabhadharisa mari, mari yavanozoshandisa kunopa zveuori kune vanhu vari mukanzuro, kune vanhu vari muhurumende zvekuti havatori kuti vanhu ivavo vabatsirwe vawanirwe kwekuti vanogare kwakanaka. Idambudziko rinoramba riripo nekuti hurumende ine policy zvakare yeparallel development zvinoreva kuti munhu anopiwa pekugara apiwa pekugara haana mari yekuti aaite servicing vanonzi watai mugare. Panozoitwa maservicing akafanana nemarodhi, masuwa, mvura, vanhu vaakutogara ipapo.
Mungati imi sei risiri kugadzirika pari zvino dambudziko iri?
Kunzvimbo idzodzo dzose dzamabudiriro kuwadzana vanhu ivavo vakatogara zviri kunze kwemutemo zvavanotoziva uye pavaibhadhara mari vaitobhadhara vachitosimbiswa nevamwe vashandi vekanzuro vamwe nemamwe mapoliticians vachitoudziwa kuti hapana anokubvisai tinozvigadzirisa. Saka nedambudziko ritoripo iko zvino.
Vanga vari mutungamiri wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari paRunare muHarare.
The Voice of America.
Chirwere chinouraya mombe cheanthrax chinonzi chatekeshera mumatunhu madiki emunyika anodarika makumi matatu urumende ichiti iri kukurira dambudziko iri. Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Chirwere cheanthrax ichi chinonzi chabatawo vanhu vanosvika mazana mashanu negumi nevasere kana kuti 518 kubva zvatatanga muna mbudzi gore rapera asi zvinonzi hapana akafa. Mumwe ane mombe yakabatwa chirwere ichi kuhurungwe murinhu remashonaland west asina kuda kuzivikanwa nezita. Anoti vanachiremba vezvipfuwo vakamushanyira vakabaya mombe dzavo dzose zvekuti pari zvino hapachisina dambudziko. Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekugokwe kwanembudziya vamichael zimbudzana vanoti mombe dzavo dzakabayiwa mushure mekunge dzimwe mbiri dzafa dzega.
Mombe dzangu dzakatobayiwa dzose mushure mekunge imwe yaita anthrax dzakatokurumidzirwa kubayiwa dzingadai dzakafa dzose.
Vachipa mamiriro akaita chirwere cheanthrax munyika nezuro vakapanobata chigaro chemukuru webazi runoona nezvezvirwere zvezvipfuwo munyika kana kuti Acting Chief Director, Department of Veterinary Services, Dr. Piers Makaya, vanoti mombe dzinosvika makumi matatu nenhanhatu dzakabatwa chirwere cheanthrax mumatunhu anoti Chipinge, Hurungwe neGokwe, uye vanhu 518 vakawanikwa vaine chirwere ichi munyika yose.
As I talk now, we got reports that 36 animals died due to anthrax from Chipinge, Hurungwe, Gokwe North, Gokwe South. Also have reports that from districts 518 human cases.
Vamakaya vanoti nyika yakawana nhomba kana kuti mavhasin kubva kunyika yeBotswana inosvika zviuru mazana mana nemakumi maviri ane nhanhatu kana kuti 426,000 yekubaya mombe kunyange nyika ichida nhomba inoita miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million kubaya mombe zvikuru dziri mumatunhu madiki anowanzoita dambudziko rechirwere ichi kana kuti hotspots.
At the present moment, Zimbabwe has got around 426,000 doses of anthrax.
Mukuru mubazi rekuchengetwa kwezvipfuwo reveterinary services mudunhu remashonaland west Dr. Donald Swela vanoti vakatonyorera kubazi ravo kuti vapiwe nhomba zviuru zana nemakumi manomwe kana kuti 170,000 kuti vabaye mombe mumatunhu anozivikanwa nenyaya dzezvirwere zvemombe anoti Hurungwe nemakonde. Dr. Swera vanoti vachabayawo mombe dziri kunzvimbo dzakaita sekariba dziri kumuganhu nenyika yeZambia iyo inonzi nebazi reWorld Health Organization kana kuti WHO imwe yenyika shanu dzine dambudziko rakanyanya reanthrax muAfrica. WHO inoti dzimwe nyika dzine dambudziko reanthrax muAfrica dzinosanganisira Malawi, Kenya, Uganda neZimbabwe. Chiremba anoona nezvezvirwere zvekutapuriranwa mubazi rezveutano Dr. George Kampondo vanokurudzira vanhu kuti vasadye mombe dzinenge dzafa dzega vachiti ndizvo zvimwe zvinokonzeresa kutapurirwa kwechirwere ichi nevanhu. Nyanzvi munyaya dzezvezvirwere zvemombe vaEdmore Mazarure vanoti dambudziko rechirwere cheanthrax runogona kunetsa kupera sezvo chirwere ichi chiri kuwandira kuvanhu pasina umbo hwekuti vakachiwana kupi.
Saka kuti mutrese anthrax ka through kurwara kwevanhu, that is the most difficult thing yamunogona kuita, because munhu anokontrakta anthrax nekudya nyama yacho, but mombe dzinokontrakta anthrax nekufura kwadzinoita mumunhu kemumu area. Saka mombe ndo dzinotori nemukano wekuti pave neindication yekuti anthrax ipapa.
Chirwere cheanthrax chinokonzerwa nebacteria rinonzi Bacillus anthracis uye chinobatwa nemhuka dzinofura sora sezvo bacteria iri richiwanikwa pasi muvhu. Nyanzvi dzechirwere ichi dzinoti chinonyanya kuwanikwa kana kusina mafura akawanda apo mhuka dzinenge dzofura uswa huri pasi pasi pedyo neivhu. Chirwere cheanthrax chinotapuriranwawo kuvanhu kana vanhu vakavhiya nyama yemhuka yakafa neanthrax kana kudya nyama yacho. Zviratidzo zvechirwere cheanthrax zvinosanganisira kufa kwakanyanya kwezvipfuwo zvakaita semombe, kukurumidza kuora pamwe nekufutunuka kwemombe inenge yafa yega, uye kubuda kweropa rebrown risingagwambi nepamaburi ose ari pamhuka. Zviratidzo pavanhu zvinosanganisira zvironda zvinobuda pamuviri uye zvinorapika nemushonga weantibiotic. Vanhu vakawanda munyika vakafirwa nemombe zvakanyanya zvekuti vakawanda vavo vakatovhara matanga nekuda kwezvirwere zvakaita seteiloriasis chinozivikanwa nerekuti January disease, babesiosis, heart water, anaplasmosis, sweating sickness nezvimwe. Tsvakiridzo yakaitwa inoratidza kuti mombe dzinodarika chidimu chemiriyoni kana kuti 500,000 dzichikosha madhora ekuamerica mamiriyoni zana nemakumi mashanu kana kuti US 150 million dzakafa mumakore matatu apfuura. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
It was a Friday, my darling.
Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wesungura Memory Madekurozva anozivikanwa neremagitare rekuti Yaya Saru. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zizininga weStudio 7.
Gitare kubarwa ndinonzi Memory Madekurozva. Yakatanga zvemagitare muna 2011.
Ndatimbodzokerai pekuti muchitanga zvemagitare izvi vabereki neveukama vaitwo kudii?
Kutotanga magitare kwaito shupa because vabereki vaingoti haiwa haiwa zvemagitare hazviiti mwana wemusikana, but my father manje pane pawakazoti aiwa iwo panodawo kuti tiite zvemagitare, go kuchikoro chemusic at least totangira ipapo than kuti ungotanga. Otherwise dai ndakazvitanga kare asi ndakazotanga later on.
Veru zhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamuri kurova?
Vanhu vari kutambira. Industry yedu haisi nyore kuti ukurumidze ukasike kutambirwa. Asi ndiri kuona ichitambirwa zvayo slowly.
Matambudziko amunosangana nawo muchigemu chenyu ichi ndeapi?
Machallenges zandeyekuti munhu unenge usina zvinhu zvakakwana muindustry, just like any other industry, you know, zvinhu zviri kungonetsa, so it doesn't make it any easy music industry. Tichitobva papa system, tichibva pakungoti zvinhu zvifambe, mashows anenge achitonetsa kuwana, ende kana awanika, you know, unenge uchitoofwa mari shoma, zvinobva zvanetsa, everything zvinobva zvangonetsa.
Vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
+26 3 777 073 895. Then Facebook page Yasaru, Instagram Yasaru, YouTube Yasaru.
Shoko amunga siriwo vatsigiri venyu ndeyekuti kudii?
Ndeyekuti vanhu ngavarambe vachinditeera, ndiri kuramba ndichiunza more and more music. Pa Valentine's apa ndiri kuunza ka something sandiri kuunza.
Nasi Woza Friday, chitipai kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro.
Kandoda kubuda nako mudariro ndi Rudo Tsitsiri Nyararo.
Manga muchidzwa kambo kanonzi Tsitsirudo Runyararo kubva kuna Yaya Saru muhurukuro yaaita naIvan Zizininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk nhasi manheru na8 PM, apo tiri kutarisa pamusoro pemafashamu emvura ari kutarisirwa zvakare munyika pamwe nedambudziko rechirwere chekorera. Tabatashuka kumagume chirongwa chedu. Anokuoneka yane mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri. Ndiri mu Washington DC. Ndi kusemina Taboka Ncube.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mgela ange njabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 5 zibandlela 2024 ngutaboka Ncube. Endabeni zethu lamhlanje. Iqhubekela phambili imizamo yokuhlenga abamba igolide abedlula ichumi abadilikelwe ngumgodi bephansi ePenalonga esigabeni seManicaland. Inengi labazali likhala ngokuthi lanxa uhulumende ehlele imbadalo yezikolweni lonyaka kulezinye esezihlele ukwengezelela kulimbadalo ngezinye imali ezifika ngezokuthuthukisa izikolo ezibizwa ngokuthi ngamalevi ngokuphindwe kabili. Amapholisa namuhla ethule amabizo abantu abahlanu ababhubhele engozini yokungqikilana kwebhasi yenkampani yeCAG le Mazda B22 izolo emgwaqweni osuka eCaroyu siya eBinga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abemba igolide abedlula ichumi balokhu bephansi komgodi weRed Wing Mine ePenalonga eManicaland njalo imizamo yokubahlenga iqhubekela phambili. Izolo abahlengi bedluleke ukungena kulomgodi njengoba ubuqhubekela phambili udilika. Umphathintambo wezokwemba umnumzana Jemu Soda utshele isintathela izindaba izolo ukuthi umsebenzi wokuhlenga abakulomgodi uphuziswa ukuqhubekela phambili komgodi udilika. Umgodi lo ubikwa ungowelunga lezano PFL imela iMapfukuta Fara ePhalamende umnumzana Scott Sakuphanya kanye lenkampani yeMetalon Gold Zimbabwe. Asenelisanga ukuxhumana labenkampani yeMetalon Gold njengoba ucingo labo belungasatshelwa njalo singenelisanga ukukhuluma lo mnumzana Sakuphanya njengoba ebengakaphendula imibuzo ayithunyelweyo. Sixoxalo nobhala jikelelo enhlanganiso emela izisebenzi zemigodini eye Solidarity Mine Workers Union of Zimbabwe umnumzana Prince Mpala.
Ngesikhiwa sithi prevention is better than cure, so kutsho ukuthi manxa sifuna ukuya emsebenzini kufuze silungise zonke izinto eziyenza ukuthi umuntu ehambe eqhubekele phambili esebenza kahle. Ngoba nxa singela iproper PPE, proper working equipment, it means akusetshenzwa kahle ngoba uyabe usebenza njengomuntu oyihazard. Nxa sithi hazard ngumuntu vele ongala into yonke yokusebenzisa ekwanileyo. Into ekhona, the employers must provide the proper PPE, kufuze kube lesigqoko ezikwanileyo, lezinto ezokusebenza ezikwanileyo ezenza ukuthi manxa umuntu esiya emsebenzini kufuze ebekwazi ukuthi konke okwenza ukuthi ngibe ngisebenza ngingelangozi, kufuze ngigqoke lokhu, kufuze ngisebenze lokhu. Ngoba into ekhona ukuthi amanye ama employers they use okuthiwa ngama shortcuts ngesikhiwa, ngoba i shortcuts at times iyagcina isenzela isibangela izingozi njengalezi. So mina as a unionist at the sector general of the Solidarity Mine Workers Union of Zimbabwe, I'm not happy with the situations whereby the employers force our employees to be emsebenzini ngoba bayabekwazi ukuthi employee kala enye indlela angayenza ngoba ufuna ukugcina imali zakhe. So into ayenzayo uyagcina ezengena engozini engabona ukuthi ngilakusasa uyabe ngasekho, imali ziyasala sesidubeka.
Sibona sesingena kulanga lesibili abantu abawelwe ngumgodi eRed Wing Mine bengakaphathiswa. Yikuyini elibona sengathi kufanele kwenziwe ukuze abantu baphangise ukuphathiswa nxa bewelwe zingozi emigodini.
EZimbabwe lapha sile ilunga likahulumende elithiwa ama inspector of mines. Ama inspector of mines, they must make sure ukuthi bebone ukuthi these people are they capable of operating lapho yabe betshelwe khona ukuthi be operator besebenza. Ngoba amanye ama employers bathatha ama shortcuts futhi ngoba bayabe bengalandeli imithetho kahulumende etshengisa ukuthi manxa sebefuna ukuvula umgodi bafuze be ndile ama regulations akhona ku Minerals Act akhona even kuma ama Labor Act and whatever the laws of this country require ukuthi behambe bevula umgodi ngoba ukuvula umgodi nje bephongwenza isiphitiphiti kugcina sokuyenza ukuthi abantu becina sebesezingozini ngoba nqa lingalandeli imithetho kahulumende lingalandeli ukuthi kufuze isafety and health kuhambe kunje kusoso kuyabe kugcina sokungani vele umuntu sephongwenza into ayifuna
Pho njengoba lokhu kungalandelwa impilo zabantu sesengozini le ithini ngalokho
sithi safety first production last impilo yomuntu cannot be replaced kodwa iproduction can replace it so it's better to delay and have a safety measure to avoid these incidents ngoba singayikela abantu bengena emsebenzini lapho kulama hazards khona it means we have some people dying we don't accept such issues where employees are earning a slavery wage and then after that sebegcina sebesifa futhi ngubani ozagcina imuli zabantu laba kubuhlungu kuyazisa ubuhlungu
umnumzana Prince Mpala ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi zemigodini eSolidarity Mine Workers Union of Zimbabwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 Amapolisa namuhla ethule amabizo abantu abahlanu ababhubhele engozini yokungqikilana kwebhasi yenkampani yeCag le Mazda B22 izolo emgwaqweni osuka eKaroyi usiya eBinga. Abantu laba babalisa uCosmas Matongo, Alicia Kufandikamwe, Agnes Mupini, Traimo Mapiringana lo Trinos Mavurere. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uxwayise abatshayeli bezimota ukuthi bahambe ngonanzelelo ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifana lale. Inkampani yeCag isola kakhulu ngabantu abanengi abathi amabhasi ayo aseqede abantu ngokuhlala esenza ingozi emigwaqweni.
The Voice of America.
Imbadalo yezimota kuma toll gates ikhuphukile namuhla ngemva kwesaziso sikahulumende esethulwe lugatsha lwezemali. Imbadalo yama toll gates emigwaqweni esuka eHarare isiya eBeitbridge lesuka eBeitbridge ePlumtree isiya eMtare seziphindwe kabili kukanti ezibhadalwa kweminye imigwaqo zengezwe ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50%. Sixoxele sikhulumele sebandla eliphikisayo ele-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi yena oyethesa ibandla elibusayo elezanu PF umlando wokuzinothisa ngalezi mali engalungisi imigwaqo.
Wazele sakhuluma sathi izithembiso zezanu lezenzwa kungakabi lothedo ngezamanga ezokuqinikezela abantu laba bantu abalandaba labantu abalani lempilakahle lempithuko yabantu okwabo kuphela bafuna izikhundla ukuze batshontshe imali imali zakhe azikhulumayo ngezama-USD elizweni abathi kona kule currency yethu engama-RTGS yabaholisa abantu kodwa bafuna i-taxi bafuna ama-tollgate ngama-USD ngalokho-ke thina sithi hhayi abantu bezimbabwe abesifezanga bavume-ke ubumenenene nobuqinikezelo obulula kangaka.
Pho kwenziwe njani laphana baba Mkhwananzi?
Lapho kufuze kwenziwe ukuthi abantu bezimbabwe kumele bame baqine bakhulume ukuthi hhayi imali sezikhulunywa thina sizigwanise sezenelisi umholi lisinika wona njengohulumende awusifikisi khonapho lisiholisa ngama-RTGS kodwa lifuna sibhadale ama-tollgate ngama-dollars ayisalekayo ngemali ezinkulu kangaka esingaziholiyo esingazitholiyo baphethishine-ke uhulumende wabo ama-organizations atshiyeneyo akhona amele abantu funa ukuwabona ekhokhela-ke udaba lokuthi bamise lezintengo esezethulwe nguhulumende.
Sibona kule ngozi eziningi ezenzakala emigwaqweni le. Imali le ayisozi iphathise na ukuthi kwenqatshelwe ingozi lezi kulungisa imigwaqo.
Imali le izaphathisa ke isikhwama sikamnumzana uMthulinqube nabanye bakhe ukuthi badle basuthe baye kuma-holiday bakholisa kula lapho ezafakwa khona emigwaqweni yelizwe sikaze siyibone ifakwa esile more than 10 years silama-tollgates emigwaqo lokhu idiliza ama-pothole agcwele imigwaqo yonke. Abafithi councilor kula mali abayinikwayo ukuthi balungisise imigwaqo yezinara solo ngamanga wonke akula nto ezafithuka emgwaqweni zidinga nje imali kwabo ukuthi basike imali zabo bazifakele ezikhwameni.
Umnumzana Promise Mkhwananzi yisikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-CCC. Siphinde saxoxa njalo lelunga le-Central Committee ye-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma ngalolu daba.
Okuqala imali ezikholektwa nguhulumende whether izingla kumbe izinara kumbe ngama-bodies aphi aziso mali ezibuya ebandleni le-ZANU-PF. I-ZANU-PF thina njengebandla siyazidingela imali zethu sodwa njalo silamakampani thina asebenzayo awe-ZANU-PF lapha esithola khona izimali silabangani futhi abalamankampani ababuya bezosinceda besinike izimali nxa sidinga izimali. Asingeneli thina njengebandla ezimalini ezikholektwa nguhulumende. So imali leziyana ezikholektwa kuma-targets ngale zimali ezikholektwa nguhulumende under izinara. Kodwa enye into abantu abayikhohlwayo ukuthi kona imigwaqo leyi iPlumtree Mutare Road nodimgwaqo walungiswa yi-group 5 nxa usayikhumbula e-South Africa leyana. Leyo gruphu yiyo ethatha imali yongelela ngoba yibo abakha umgwaqo lokwana under i-build operate and transfer program. So uhulumende yena uthola ingcosana yemali.
Imali leyi sibona iphathisa na ekulungiseni kwemigwaqo le?
Wona laba abantu kumele bebe bemaintaina imigwaqo leyana. So i-CCC kunokuthi kulokhu ikhuluma izibozi kuphela ikhuluma amaphupho ukuthikhuluma i-ZANU-PF zathatha imali. Sonke ZANU-PF CCC asikhange le nto i-group 5 le nxa ikholta izimali leyo iyayelondolozeni imigwaqo yethu na lokhu ngitsholo kwi-maintenance kumele bemaintaine kade singeke ngahamba umgwaqo wami ngisiyeHarare nxa usuzangena eChegudu uvela ngapha koBulawayo umgwaqo wami ususiba lamapotholo yiyo imisindo kumele siyibange ukuthi hawu lina group of 5 libhizi lithatha izimali kodwa kalimaintaine imigwaqo ngoba lani imigwaqo ngayisifa ifela umuntu wonke kayifeli ZANU-PF kuphela kayifeli i-CCC kuphela ifela izizalwane zonke ezeZimbabwe ezidrayiva kulowo mgwaqo. So thina umsebenzi wethu sise simonitha into zoneleziyana umsebenzi wethu simonitha lohulumende sonke njenge-ruling party ZANU-PF labo abe-opposition umsebenzi wabo yikubuya bezokhangela khonoku hatshi ukuphongauba ngumsindo hatshi ukuphonga ukukhuluma izinto ezingelabufakazi leqiniso.
Kulokhu khonona njalo okokuthi imali lezi zifunakala zingama-US dollars kodwa abantu behola imali yeZimbabwe.
Khonoku futhi bezempila ngutsho abona yikukhuluma kwabantu either umuntu angazi kumbe yabe ngabalanga kumbe ka-research kumbe ka-traveli ungahamba ama-targets uyabona bethwele imitshina yena leyana okuthiwa ngamali okuze ama-pose machine okuthi uyaswayipha i-RTGS iyaswayiphwa nge-bank rate eyabe ikhona ngalelo langa i-US dollar layo iyathathwa njengoba nje kwavunyelwa umntu kona imali zonke lezi ngama-legal tenders ziyavunyelwa i-US dollar iyavunyelwa ama-rand ayavunyelwa le-Zimbabwe dollar iyavunyelwa futhi. So umuntu otshethi kona kutae kubhadala ngama-US dollar kuphela either umuntu ongakazi ahambe ngemgwaqona le afike ama-targets uphonge ukukhuluma nje kumbe ngumntu nje uphonge ufuna ukungcolisa ngoba bakhona abanye abakhulumela ukungcolisa kuphela.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga le-Central Committee ye-ZANU-PF, ubexoxa ecingweni le-Studio 7. Inengi labazali likhala ngokuthi lanxa uhulumende ehlele imbadalo yezikolweni lonyaka, kulezinye esezihlele ukwengezelela kulimbadalo ngezinye imali ezibikwa zingezokuthuthukisa izikolo ezibizwa ngokuthi ngamalevi ngokuphindwe kabili loba okudlula lapho. Abazali bathi sebesehluleka ukubhadalela indleko zesikolo ngenxa yalokhu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngenyanga edlulileyo ekaMpalakazi, ugatsha lwezemfundo lwethule uluhlu lwendleko okumele zibhadalwe ezikolo lumnyaka ka-2024. Imbadalo yemfundo ezikolo zemfundo yeprimary ezisemaphandleni ikhangelelwe ukuba ngamadola amahlanu eMelika, i-$5, kuthi ezisemadolobheni amadola alitshumi eMelika, i-$10, kusiya kumadola angamatshumi amabili, i-$20, kusiya ngokuthi isikolo sikuliphi ilokitshi. Ezikolweni zesecondary ezisemaphandleni, imbadalo izaba ngamadola alitshumi, i-$10, kuthi emadolobheni ibe ngamadola angamatshumi amabili, i-$20, kusiya kumadola angamatshumi amane eMelika. Limbadalo ichiyana ngokuthi isikolo sikuliphi ilokitshi. Izikolo eziningi sezitholakala zikhuphula imbadalo yokuthuthukisa ezikolo eyelevi, yona engazange yahlelwa nguhulumende. Unkosikazi Mona Lisa Khadebe ukhala ngokukhuphuka kwembadalo zemfundo, uthi imali zakhona sezibuya zilamabizo amaningi.
I-tuition fee sibili yona lefakwe nguhulumende, kodwa ke uhluphe silalo ukuthi khona ilevi sibuya isilamabizo amaningi. Khathesi kunje sokule school levy, sokule SDC levy, sokule main levy, amalevy akhona asemaningi kakhulu.
Umnumzana Mthabisi Ndlovu, omunye wabazali, uthi indleko zesikolo akumelanga zikhwezwe njalo nje ngoba umnotho welizwe awumanga kuhle.
Isifiso sami ukuthi ischool fees ingahweli ngoba kuyafanana ngathi izikolo ziya kungela development liyenzakalayo.
Omunye njalo umzali okhathazekileyo, umnumzana Elliot Moyo, uthi iholo lokhe limi ndawonye kodwa indleko zesikolo zikhuphuka kokuphela okwenza kube nzima ukubhadala.
Kodwa isimanga yabikhwela using i-foreign currency, itikhwela njalo yabikhwele nge-more than 100%.
Umnumzana Ekel Ncube, umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union, iZineu, uthi ukukhuphuka kwendleko zesikolo kuvame ukukhweza inani labafundi abagcina besehluleka ukuya esikolo.
Ingozi ekhona-ke ezikolo ikhole ukuthi kuzaba lama-dropout, kuzabanye abantwana kuzihlula ukuthi babhadaleke.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUS, umnumzana Themba kuye Moyo, uthi uhulumende kagcwalise izithembiso zakhe zokuthi imfundo ikakhulu eye-primary le-secondary ibe lilungelo lomntwana wonke elizweni ngaphandle kwembadalo.
Silusizi ukuthi uhulumende endaweni wokuthi alandele isisekelo sombuso lezithembiso zakhe azenzayo ekhankasela embusweni ukuthi imfundo izakhokhelwa nguye. Okubuhlungu kakhulu sibona ekhipha imbiko ethi eprimary ufuna i-$5, emaskulu ufuna i-$20.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uthi ugatsha lwakhe luphakathi komkhankaso ohlose ukujezisa izikolo ezephula izinqumo zikahulumende ngokuphathelane lalimbadalo.
The government's position is very clear that there is no school.
Imithetho kahulumende icacile, akufanelanga kube lesikolo esikhweza indleko ingazange ivunywe unobhala wogatsha lwezemfundo. Nxa kulezikolo ezingalandeli okufakiweyo, kufanele sitshelwe ngazo ukuze sithathe amanyathelo okuqondisa lokho. Khathesi nje siphakathi kokuqhuba umkhankaso okhangela ukuba zonke izikolo ziyalandela inhlelo zikahulumende.
Izikolo zivulwa ngeviki ezayo ngolwesibili mhla ka-9 Zibandlela 2024. Abantwana abafunda behlala ezikolweni zama-boarding schools kuzamele baqalise ukubhekisa khona le ngempela viki. Ngesikhathi esifanayo, ababalisi babika ukuba abazimiselanga ukubuyela emsebenzini ngaphandle kokuba uhulumende akhuphule iholo labo. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Aba maslaha sebeqalile ukufaka imithelo ekuthengiseni inyama osekusenza intengo yayo ikhuphuke. Umphathi intambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazi senyakenye ukuthi kusukela ekuqaliseni kwalomnyaka abahlinza inkomo sebe sokuza kumele babhadale imithelo eVAT eyisilinganiso sokulichumi ekhulwini i-15%. Yona ehle idluliselwe kubathengi. Lanxa amanye amasilaha abekade engakaqali ukuhlawulisa lomthelo, abanye babikwa behle baqala ngolwesithathu. UChris Gando weStudio 7 uxoxele esikhulumele sehlanganiso yamalungelo abathengi eConsumer Council of Zimbabwe, umnumzana Kafote Mchekezi.
Ku tax government kwafakwa 15%, and kukhanya ama meat suppliers, ama producers, like I Texas yakhe yaphuma egcekeni ukuthi i 15% leyi iyayiphusha on ama consumer abhadale 15% leyi.
Inyama isidula okunganani njengoba abantu bebevele bekhala ukuthi iyadula, nxa sokufakelwa i 15% iyabe isinganani kg, iyabe isitholakala emalini?
Kg yenyama abantu babengayenelisi ukuyithenga, inyama yayidura. Abantu babethenga khonoko ukuthi laisepesikinig, but bethenga in protest ukuthi asina choice, inyama siyayifuna but intengo yakhona ayisayenzi. Lathi siwakhuthaza, thenganini ama-basic, thenganini minimum yokuthi liphile, but natural abantu babengafuni khonoko. Abantu bayefuna ukuthi bathenge bade basuthe ukuthengisela ukuthi bakhululekile, but ngenxa ye-15% leyifakwa ngama-retailers layo seyiyengezelela laphana babekhala khona, so kuba more ukukhala kwakhona. Ama-quantities ama-consumers babeyafoda ukuthenga, so kuthengisela ukuthi azayehla. Abantu bazakudla ngesobho kuphela, bathethe enyama kube lesobho bashare emuli kanjalo.
Manje ezinye inyama ezifana lenkukhu lephoko, zona zinjani intengo yangkhona?
Inkukhu I think on average lapha yayisiba ku around $3 a kg, $4 a kg, but singathi inkukhu yabe average $3 a kg. Abantu laba beyithenga but kungekho all that easy, but inkukhu kwakungconywana mbijana ukuthi abantu abaningi ezindlini babefuya inkukhu kulabaning, so i-competition yenkukhu ya i-high izenza ukuthi lakho ezitolo kwakulakho ukuthi balokhehlisa ngesinye isikhathi i-price yenkukhu, unlike i-price ye-beef okuthi akuna abantu bathi hasi sahlaba inkomo every week sithengisa inyama. Inyama ye-beef itholakala kumavutha and i-competition yakhona i-quas low, so ngaso kuba le 15% leyi kuya-affecta abantu kakhulu.
Manje sixwayiso bani engasipha abalaleli?
Sifuna ukuqala ngama-suppliers. Yebo, abalaleli sizakhuluma labo ama-consumers, but ama-suppliers silesifiso sokuthi sibakhumbuze ukuthi ama-consumers lawa are the same consumers babe basupporta isikhathi sonke. Nxa bedila nathi i-business ifuna ama-consumers the same way ama-consumers engafuna i-business ngayo. Enye into esitho ukuthi yebo into zingadura lapha eZimbabwe, but khathesi ngenxa globalization, ngenxa yama-online shopping, ngenxa ye-movement yezinto, ama-suppliers baya-riska nabo i-high competition from our neighbors, from our neighboring countries. Sile Zambia, sile Mozambique, sile Botswana, sile South Africa, amazwe lawa agombolozwe Zimbabwe, and ye-technology ekhona ngendlela okuhanjwa ngayo, sokulula ukuthi abantu bayenze i-grocery yabo e-South Africa, sokulula ukuthi abantu bayenze i-grocery yabo e-Botswana, sokulula ukuthi bayenze Mozambique. So thina sikhuthaza i-local business ukuthi into zonke nxa beyenza babekwazi ukuthi khathesi abasakhompithi bodwa internally, sebekhompitha izindabanye baphandle.
Lo bekungumnumzana Comforti Mchekezi, isikhulumeli senhlanganiso ebona ngelungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, ekhuluma ecingweni lo Chris Gande oweStudio 7.
Ichi Waza Waza Friday my darling. Waza Friday.
Kuhlelo Waza Friday liviki sihamba lomculi werumba odabuka emangweni weMachinge ePlumtree uShadrack Moyo ehamba leqembu lakhe ele Injabulo Classic Rhythms. Nangu exoxa noNtungameli Nkomo oweStudio 7 ngesingu yakhe asanda kuyethula elesihloko esithi Inyembezi zengwenya.
ngibongeleli thuba msakazi ngizathanda kubingelela bonke abalaleli be-Studio 7. Ingoma le inyembezi zengwenya ikhuthaza abantu ukuthi baboniswe uthando emuntwini esaphila, bengalindeli ukuthi atshone kuze bemenzela okuhle, okunje kumthengela isudu edulayo, coffin edulayo, lokuhlaba inkomo ngoba isetshonile.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abalandeli bengangithola ku WhatsApp kunombolo elandelayo +263 777 922 071. Ngiyatholakala ekhasini leFacebook Injabulo Classic Rhythms. Ngibuye ngitholakale njalo Shadrack Moyo. Ngibuye ngitholakale la kuYouTube Injabulo Classic Rhythms. Ngiyatholakala njalo la kuTikTok Injabulo Classic Rhythms. Abantu kabangeni besubscribe laphana kuma-YouTube, TikTok, belike ipage lethu kuFacebook Injabulo Classic Rhythms.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Amazwi engiwatshiyela abalandeli ukuthi kabasekele abaculi bonke bakithi, basekele umculo wakithi. Kungaba kuhle nxa abalandeli bengasichasa ke kulindima yomculo kuze lathi sibe lakho okuncane sikunika abantwabethu, ngoba ma senza umculo asenzeli nje ukuthi jabulise abantu, kodwa sikhangele lathi ukuthi kube khona okuncane sikutholayo kuzimuli zidle sambe esikolweni. Ngiyabonga, ngidayi umnyaka omuhle kini lonke balandeli kanye labalaleli be-Studio 7. UNkulunkulu aligcine kuze kube lanini. Ngiyabonga.
Sibonge uNtungameli Nkomo ngokusipha uhlelo Woza Friday luyeza njalo uhlelo ngeviki ezayo. KuLive Talk namhlanje sikhangela inhlupho ezidalwa zimpophoma zamanzi ngemva kokuna kwezulu elinengi kwezinye indawo ezigoqela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo se-cholera elizweni. Singakehlukanisa izihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela iqhubekela phambili imizamo yokuhlenga abemba igolide abedlula ichumi abadilikelwe ngumgodi bephansi ePenalonga esigabeni seManicaland. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kaNcube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.